Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Toda kuti vezeki vashambadze even pazvine penyuro manewspaper vachidenounce all violence, vachitiwo mavota educators avo ataure nezvemhiri zvanga kuti yakatatirei pavanenge vachiita vota education, kuti vota education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhiri shonga kana muri muelections.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti vanoita zvemhiri zvonga vasungwe kuti sarudzo dzigofamba zvakanaka.
Ndinoona kuti kubvuma kuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba, vanozviziva kuti ndozviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita maZimbabwe.
Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanoti budget regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti harisi kufara nemhirizhonga dzakaitika pasarudzo dzakaitwa pakupera kwesvondo. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti bato reZANU-PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nhanhatu dzemakanzuro dzakaitwa munyika kunyanya kumaruwa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Dingani, vanoti sangano ravo rinoda kuti vakakonzera mhirishonga vasungwe uye kuti vaendeswe kumatare kuitira kuti mhirishonga isaitwa zvakare kunyanya musarudzo huru dzegore rinouya.
Sarudzo dzanga dziripo paweekend ino sekuona kwedu sevezesi dzakafamba zvakanaka, asi takava nekutsutsumwa panyaya yevhaiorensi yakanga yaitika mumazuva mashoma maelections asati asvika, sarudzo dzisati dzasvika kunzvimbo dzinoti Nsiza nematobo kwakaitika mhirizhonga, yakakonzeresa kuti vamwe vemamwe mapato vatohospitalizwa, vamwe vakakuvara. Saka takakumbira vezrp kuti vaongorore nyaya iyoyi sezvo varivo vanobata mitemo yemunyika muno. Kana vanhu vanenge vakakonzeresa violence vawanikwa, tinoda kuti vasungwe kuita kuti uve mucherechedzo kune vanhu vose. Takatsatsana nesarudzo dziriko gore rinouya, tinoda kuti sarudzo idzodzi dziitwe murunyararo, vanhu vasingashungurudzwe, vanhu vasingarovane, vanhu vachiexercisa right yavo yekusapota mapati avanoda kana kuti yekuungana vachiteerera macampaigns kumaparties avanenge vachida, vasingarovane kana kurohwa nevamwe vanhu. Saka takazvikumbira kuti veruzhinji especially vaya vanosapota mapato akasiyana siyana kuti vasarove vamwe uye vacampaigne murunyararo musarudzo dziri kutevera. Izvo zvinoda kugadziriswa zvikuru. Uye zvakare taonawo kuti pamaelections iwaya anga ariko paweekend, tine nzvimbo imwe iri kumatobo papolling station patakanzwa kuti nemaobservers edu pakanga paine desk rakanga riine mamaterial ebato reZANU-PF pachinyorwa mazita evanhu, asi desk irori mushure mekunge vezeki nemapurisa vazoenda kunotaura nevanhu vanga vari padeski rakazobviswa haro. Saka tikukumbira kuti vemapato vatevedzere zviri mumutemo uyo unonzi Political Parties Code of Conduct.
Sei ZESNI yakashora tafura yeZANU-PF iyi, uye Code of Conduct yamuri kutaura iyi inobatsira sei?
Code of Conduct yakanaka nokuti inoita kuti vanhu vose vanenge vachikwikwidza vakwikwidze chinenge zviri zvatingati pa level playing field kana chinenge zviri fair nokuti ma campaigns haabvumirwe pedo nema polling stations saka rimwe bato rikazoonekwa rave kurisa ma campaign material pedo ne polling station it means playing field inenge sisi iri level zvinenge zvatosiyana saka tokumbira kuti vemapato vatevere mutemo we electoral act iyo schedule 4 yataura mune inonzi code of conduct yavo ema political parties saka achingokumbira kuti ema political parties zvigadziriswe ipapo through mapurisa vachisungana vanenge vaita mhirizhonga vezekiyo vachigara pasi nema political parties through ma multi party liaison committees vachigara navo pasi vachivayananisa National Peace and Reconciliation Again tinoda kuti vaite basa rekuti pave nerunyararo uye varambe vachibatanidza mapolitical parties kuti vasaite mhirizhonga
chamunoda kuona chichigadziriswa chii amai Dingani
takatarisa zvakare pane zvinoda kugadziriswa tichikuona kuti pane mamwe tochi administrative reforms zeki yakatanga kare kumagadzirisa so menzaniso kuinamira mazita ema voters panze 2 days before musi wesarudzo i-administrative reform yakatanga kuitwa nezek after 2018 elections tinoda kungovakudza nekuzvitenda izvozvo nokuti mama reforms akaita seiwaya haadi kuchinja kana mutemo ari administrative saka pane zvimwe zvavanogona kuita kuti zvingovawo nyore kuvanhu veruzhinji kuti vakwanise kuvhota vasina zvinova shungurudza kana kuvanetsa imwe nhau ndeye kubatsira vanhu vanenge vaine urema kuti vavhote in secrecy tingi tanga tava nemakore tichichema nenyaya iyoyo tichibatsira vanorarama vane urema kuti vanoda kuti kuitwe inonzi tactile ballot paper iro rinoita kuti vasabatsirwe nemumwe munhu kuvhota asi vavhote vega vachishandisa ballot paper iroro rinonzi tactile vezeki vanoriziva nokuti rinoshandiswa nyika dzakati wandei muafrica zvakare vanoda kutiwo muma polling stations kana chibvira ese ange aine maballot booths anoita kuti vakwanise kusvikira tinoona kuti zvinoitwa mune dzimwe sarudzo vanoshandisa maballot booth iwayo asi dzimwe nguva havashandise kwese saka dai vari vakwanisa kuti zvese zvinoita kuti vanhu vane urema vavhote zvakasununguka oro zviri nani vakwanise kuzviita vachigadzirisa zvinhu zvakadaro zvinenge zvakatikoshera
zesini inoti pamusoro pemhirizhonga yatiri kuona nguva dzose mune zvematongerwo enyika
takatarisa panhau yemhirizhonga yandambotaura nezvayo toda kuti vezeki vashambadze even pazvine penyuro manewspaper vachidenounce violence vachitiwo mavoter educators avo ataure nezvemhirizhonga kuti yakashatirei pavanenge vachiita voter education kuti voter education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhirizhonga kana muri muma-elections
zvimwe zvamunoda kuona zvichigadziriswa ndezvipi
zvakawanda zvatoda kuti zvigadziriswe but imwe yachona hazvigadziriswe nezeki zvimwe zvinotogadziriswa nemutemo dare reparamendi zvatakaisa kudare reparamendi vanozviziva tine bill ratakaisa muparamendi yatinoti draft electoral amendment bill ratiri kukumbira zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe pamutemo sarudzo dzedu dzinge dzichiimprova muno muzimbabwe saka ndo zvimwe zvandingangoti vanhu vangoziva uye tirambe tichingoenderera mberi nekukurudzira nekushambadza sarudzo dzine runyararo sarudzo dzakasununguka muzimbabwe
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzimbabwe election support network amai Ellen Dingani vari parunhare kwarare nestudio 7 zvichakadaro vakafanobata chigaro chemutauriri wecitizens coalition for change muzvare fadzai mahere vashorawo mafambisiro akaitwa sarudzo pakupera kwesvondo vachiti hatingati pakaitwa sarudzo ivo vanhu vairohwa
kana kakupinda mu election ya 2023 ngapai tuna reform ma reform zekuti mbani vasarowe nekupadzwa kana chikinda kamba yesaru kuti munhu akarohwa asatapinda paelection kana kusaruo zvinotarisa kuti aite choice yakanaka kana kuti akasunungika haungatauri kuti wakunda pasaruo nowarova vanhu haungatauri kuti wakunda pasaruo vanhu vasingatenderwe kuti vaite mameeting kana misangano yavo haungatiwo wakunda pasarudzo macooling agent achirohwa zvisezvitaona naizvozvo tikuona tose kuti vanoenda vedu vazhinji vacho vachitori kuchipatara sekutaura kwatikuita saka nyaya iyo yemaelection reform zvinoya tikuramba tichisungisa takaibudza kusadrekisa kwataura kunyika yose kuti futu kana pasina maelection reform sarudzo dzedu dzemunasvitisi zvinenge zvisina kumira zvakananga izvozvo zvatikukumbira pama reforms ivavo zvinhu zvino zvakataurwa mubumbiro remutemo saka zvinhu zvinofanira kuti zvitedze kuti sarudzo dzedu dziite sei
vakafanobata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti pose pose panokundwa Coalition for Citizens Change inoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanoti budget regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe izvo vanoti zvatambura. VaMudenda vanoti budget ra 2023 rinofanirwa kunatsiridza mamiriro akaita zvinhu kuti zveupfumi zvibudirire kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvive neupenyu hwakanaka. Asi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hapana munhu mukuru muZANU PF asingazive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi vachiti mashoko awa anoitirwa kuti vanhu vaone sekuti hurumende ine chido chekurerutsira zvizvarwa zveZimbabwe. Muzvinafundo Masocha vanoti denobato riri kutonga ranga richida kugadzirisa nyaya iyi yaidai yakanguva yakanga nekubvisa uori huri kunetsa muhurumende nemune dzimwe nzvimbo munyika.
Ndinoona kuti kubvuma kuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba vanozviziva kuti ndo zviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita maZimbabweans nokuda kwokuchinja kwokunze vana climate change COVID ikauyazve hondo yokuRussia iyi ine Russia inotsigirwa neZimbabwe ndiyemwe iri kudhurisawo zvinhu pamwe chete nouori saka vari kuzvibvuma kuti vana veZimbabwe vatambura saka bhajeti iri kutevera iyo ngainge yakanangana nokubetsera vana veZimbabwe vataura ivo danho rokuti ringakwanisa kuti ribetsere vanhu veZimbabwe ndorokuti vakwanise kuwana mari muZimbabwe imomo inozoenda kuzvirongwa zvokubetsera vanhu mari dzacho ndo dzinhu vaka taura ivo kuti informal sector vaya vanotengesa pavanotengesa kana kumisika ndo mabhizinesi akura iwawo muZimbabwe 60% vachiti kana kuri kuti zvagadziriswa zvikaenda muformal market vanokwanisa kunge vachizotora mitero kuvanhu ivavo.
Ipapo munopaona sei Profesa Masocha?
Ndo patinozondoti konane neni ipapo nokuti ndoona sokuti hongu mitero yakanaka. Asi kutorwa kwemitero iyi hakuna kutanga nhasi zvekare kutorera varombo mari yemitero iyoyo yazotorwa mari yemitero iyoyo toti yatorwa kune corruption vaMudenda musakanga maizvozvo mari yacho haizondosviki zasi kumunhu waitorerwa ikoko inezenge yengoperera kuhurumende vakachinja mota gore negore vakabhururuka kuenda kwavanoenda kumisangano isina zvainodzoka nazvo uyu wazotorerwa mari yake yetaxi uyu achitengesa zvaanenge achitengesa haana chaari kuzowana kokuzoti uri kumusha une chii chaari kuzowana
saka munoti apa munozviona sei
ini maonera angu to kuti nzira yoku sumudza vanotambura muZimbabwe ndiyo kuti ngati tarise kufundo tipe vana fundo inoshanda tichengetedze fundo yedu pashaikwe unozoti wazoona mapepa akati fundo iriko yavanoti ndiyo fundo 5.0 amene yakatanga pakora apfuura chii chayabudisa chatinoona tinofanira kutarisa isu mwana wabuda muchikoro nefundo iyoyo kuti waindipi wainda here kunotengesa mirivo mimisibo kumusika uku kana kuti waenda kunofoma kambani yake saka ndinodzokera zvekare padzidzo a kuti nyangwe iye unotengesa kumusika business rake rikanzi a razogadzurudzwa raakupinda muhurumende ichitorwa tax havana fundo yokuzoshandisa mari iyoyo yamabhizinesi acho yatinoti financial management iye tinonge tichingoona kuti varege vachingoti pamwe vakawana mari inotenderera yadzokazve mangwana wamurombo mangwana wamurombo ndinonyanya kufara chaizvo kuti vamwe vevana vangu vechikoro muZimbabwe wamaphd vari kunyora pamusoro pezvirongwa zvinokwanisa kubatsira varombo vachinge vabata zvimari zvavanenge vabata kumastreet imomomo zvisinei nokuti vazotorerwa tax ngavambokura vari imomo vakakura vanozoitawo mari yakakura mari yakakura inozobatwavo tax yakakura zvichizobetseravo zvinhu zvakakura muZimbabwe bedu
munoona sekuti pane anoteerera here zvataurwa navamudhenda izvi
zvinogona kunge zvichiteererwa asi kuti nhamo huru ndiyo inozoshayiwa unoziita zheve dziriko tichazviwa zvichitaurwa uko nouko nokuti kana vamudhenda vachitaura vanenge vachitotaura vari kudivi rehurumende zvinhu zvinenge zvatoapuruvhiwa kuti indai munotaura zvakati saka kuteerera kuripo chatinoshayiwa kuZimbabwe kuita zvinhu zviri pachena zvokuti kana tikati ngatipedze uori hunopera here kana kunongoperera mukutaura saka ndinoona sekuti vangataura zvavo asi ngatichidzoka gore rinouya tigoona kuti zvavakataura zviya zvasvika papi pazvasvika ipapapo ndio patinenge tichida kumhezha ruzhinji rwacho zvinenge zvisina kana kumbosvika pazvazvichifanira kunge zvichitangira
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vajacob mudhenda kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti bato riri kutonga rezanupf riri kumanikidza makambani ehurumende kana kuti maparastatals kuti abvise mari yekuti agoratidzira zvemabasa avo pamusangano wekongress yezanupf zanupf iri kuita kongress yayo svondo rino uye inotarisira kuwana mari iri pakati pezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemaviri emadhora ekuamerica kana kuti us $644,000 kubva kumaparastatals awa munewsday makare mutevedzeri wemukuru wemapurisa police assistant commissioner Jealous Nyabasa nevamwe vanoshanda pasi pavo vari kupomerwa mhosva yokurwira chizvarwa chekuchina Li Song uyo ari kupomerwa mhosva yekuba kuchinja zviri pamagwaro uye kubudisa mari yekunze munyika zvisiri pamutemo Nyabasa anonzi ari kudzivirira nokutadzisa kuferefetwa kwaLi Song yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
sasei pastudio 7 vana mukomati anonoka muri seenyu ini ndinoitwa Lee Smart Njanji ndoda angu kungotaura pamusoro pemufano kunzi akaromba uyu zviri kutaura vanhu vazvokuti kwanzi tinoda kuti timuwane andeni atiratidze kun'anga yacho akamurombesa anofanira kusungwa angarombesi mwana mudiki kudai hazvigoni manje kuti mude kuzomiramira kuti n'anga haingarombesi mwana apa kuri kuti muri kutadza kubatsira vana vari kugara mudzirodhi vari kushaya vabereki vanovariritira hamuna basa navo bati kana pakazoita unenge amiramira wakuitawo something kuti akwanise kuitawo mari makuda kuda kushishanisa njere dzekuti anowa asaifanira kudaro aifanira kudai hazvigoni regedzai mwana aiti urombo hwake nekuti mwana anoratidza achiita zvitevedzera nenzira kwayo ende atova nechivindi chacho saka hapana chokumudzivisira nekuti angoratambura mwana wayo ari mustreet musingamutarisi musina kana basa naye izvi makuda uchida kuziva kuti azodai sei ndiyana muitisa izvozvo anda kusungwa hazvigoni izvozvo regedzai n'anga iyoyo iite basa rayo
kwazwai vateereri vose vestudio 7 ini ndakumbira vari padhuze nokukwanisa kusvitsa mashoko aya pamunhu wakataura uyo achitichamisa toda kuona kuti unopatonga here kana asati achiri mupenyu zvinoreva kuti munhu uyu ari kutoimijeta munhu nokuti iyi imhosva yokutaura kuti munhu anofanira kuti afe haafaniri kuti asvike pakundokondesa imhosva inofanira kutotonga munhu mumatare iyi saka ndinokumbira vari padhuze vanokwanisa kusvitsa mashoko naiye chamisa amsho uri kuzoona kuti munhu anoshandisawo mamedhiya ngaakwanise kutora matanho asungise munhu uyu sezvavanoita nokuti mukatarisa vaya vakati kuna munangarwa wabakwa nekorona vakadzava vakatondotongwa kuti vavazvitaurira chi saka ivo matauro avanoita kumukomana naiye unofanira kutora matanho kuti munhu uyu atongwe nguva ichipo nokuti havafaniri kujairira kuti mwana muduku kana kuti kudii ukuru hunobva kuna mwana ndatenda hangu
kwazwai vana mukomatano nokawande nevamwe vese vateereri vestudio 7 ini ndinoitwa Maxwell ndiri kutaura ndiri papretoria po ndichida kuzira vanhu ve CCC kuti hama wee tasemone ZANU-PF yaravira kuhwina ngekushisidzira vanhu havichadi kupeta maoko izvi zvaakutodawo kutoti nesu tichochangamuka tione zvokuita panyaya yemhirizhonga kana vaakutotangawo mhirizhonga zvotofanana nokutoti nesu tinofanirwa kutodzosera because kana vakangojaira kuti vanohwina nekuti vanoita mhirizhonga kutaura kuti pana 2023 apo vachaisimudza mhirizhonga zvakanyanya kuti vabva vatowina mavhoti zvakanyanya saka kana tichida kuti tiende mberi tive neshanduko munyika medu kana iri nyaya yemhirizhonga ngaichitoitwa nemapato ose kana zvisinge zvaakuzonzi mhirizhonga aidiwi ichazoitwa mhirizhonga aidiwi nemapurisa achifaridzira ZANU-PF kuterege kuita mhirizhonga achifaridzira CCC kuterege kuzoita mhirizhonga kana mapurisa azvitadza zvopindirwa neami achifaridzira mhirizhonga saka ngatichiona kuti atabvisa maoko muhapwa atakapetawo kuti tikwanise kurwisana nechikara ichi chauya kwatiri ndatenda hangu
murisei pastudio 7 apo asamarari vestudio 7 9 ina vamunangagwa striker 7 yakabatwa ndevamugwadi 11 ina vamutsvangwa midfielder ina vachiwenga 5 ina zinzeng pachina 4 ina vaputin parussia madefenda achiwachiwawo dola inapa tikamupedzerire sebhenjika muri sei pasamarara restudio 7 apo ndatenda zvangu tikuda gobhora apo 2023 gobhora nagara net
makadiko pastudio 7 apo ndinawo mudhuva kuno kukimbali ndiri kuona kuti munyika medu mu ngeida ikadzirisiwe nekuti vanhu vatevedzere zvepamutemo nenyaya yekuti mutemo hausi kushandisiwa kuzimbabwe ndo maonera ndiri kuita hausi kushandisiwa panofanira kutogwa matanho akasimba kuti maopposition party vataure kuti zvichibvira vataure neunited nation pasina izvozvo handioni chinobuda pamavhoti apa nekuti vanongobira mazanawo saka paichada kutoti vatori matanho akasimba ekuti vakumbire united nation kuti ipindire ngavatange kuenda kusadak vozoenda kuau kana vasingarespondi vanhu ivavo ngavaende vozoenda kuunited nation ndokufunga kwangu vanhu vazoti nyika yakaendera mberi asi matanho avafanira kutogwa nokukasira vasoita zvokunovanyorera tsamba ngavatoita zvokutoinda chako chako vandotaura navo chako chako zviri mugiraundi nokuti ZANU-PF inoramba zvinhu zviri pachena ikauraya munhu inoramba kuti hatina uraya vanhu zvikaonekwa chero pakava neevidensi havatendi mutemo hausi kushandisiwa mapurisa asi kushandisa asi kushandisa mutemo ari kungoshanda zvinodiwa nezano chicho chaita matare ndezano saka hakuna kwatingagona kugadzirisa nyaya iyi kuzepo kuti vanhu vaende kuunited nation kuti ipindire kumafotsi
pastudio 7 apo pastudio 7 apo makadiko hama dzangu ndinonzwa mwoyo wangu kurwadziwa kuti kune vanhu vashakarara vana guruve vana matumbu nesiza mashakarara hama dzangu nguva inei kuvhotera zano pf nguva inei yatiri tichitambudzika kudai tipamunovhotera zano pf tisingawani mari ivo vachiguta nevana vavo vana vanofundidzidza maoverseas imomo vana vei vanodzidza muzimbabwe education avo matiche haachadzidzi tinosoma kugara imo ndipamushandi pamberi nezano pf ndisatsidzirwa vanhu vamwari hapana chimuchidzidzira zano pf voterai chinji vanhu mukai nguva inei yatirikuvhotera zano pf 642 years in power chii zvatina hatina rod hatina mushonga hakuna kuhospita imuri pamberi nezano pf ive chidya mari vechiguta vana vana munanga aigwa nehama dzake vanhu mukai musavata vana guruve vana takawira mukai mu vana guruve mukai vana matopo emisiza mukai wirodiani mutare vanozviziva kuti mutare hakuvhoterwi zano pf mukai vanhu musavhotera zano pf yaora zano pf haina zvainoita inomuitira vote for a change ndiyokuyai kuti vanhu vachinje vavhotere musangano unotifukudza kubva mumadhaka matii
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tosimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano reUnited Nations rinoti vanhu vazhinji musouth sudan vanoda rubatsiro zvichitevera mafashanu emvura akaitikako sangano reUnited Nations rinoona nezvavapoteri rinoti makore mana ekunaya kwemvura kwanyudza zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenyika yesouth sudan United Nations inoti apo mafashanu achitadzisa kusvitsa chikafu nerubatsiro kuvanhu vashandi vari kutadzavo kusvika kune dzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro pamusoro pekusawirirana pakati pemamwe marudzi munyika iyi chimwe chikwata chevarwi chemupalestine chiri kupomera Israel mhosva yekuuraya umwe mukuru wechikwata ichi muguta renablus muwest bank chikwata ichi chinozivikanwa nerekuti den of lions chati chichatsiva zvinomutsindo kuurawa kweumwe wevakuru vavo vatema alkilani muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vashandi vemuchipatara vaviri vakapfurwa vakafa nezuro muchipatara chemethodist dallas medical center mudallas texas mapurisa vanoti munhu akapfura vashandi vaviri ava wakapfurwa akakuvadzwa nemapurisa vakapfurwa vakafa vakanga vari vakoti pachipatara ichi asi mapurisa haana kuzivisa mazita avo mapurisa anoti murume akapfura vakoti ava ndinesta hernandez ane makore makumi matatu vachiti ane nhoroondo yekumbosungwa uye akange akamirira kutongwa mune imwe nyaya yekuba sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi sangano rezimbabwe election support network rinokurudzira kuti vanoita zvemhirizhonga vasungwe kuti sarudzo dzegore rinouya dzikufamba zvakanaka mutauriri weparamende vajacob mudenda vanoti bhajeti regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zvezimbabwe ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko mamutungamiri nkomo Thank you.